manani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Parati yechikubiza inozivisa vagari vayo kuti vambomira kushandisa Seke South Clinic pari zvino, sezvo yave kushandiswa senzvimbo yekuongorora nokurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Zimbabwe Exiles Forum inoti kurambidzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zvesouth africa kuti vaite matakishopu nemaspaza kuchakonzera kunetseka kukuru kwezvizvarwa zvezimbabwe. Vechidiki vemdc mudunhu reHarare vanoti vakanyorerawo kuti vawane rubatsiro kubva kuhomwe yemari yakaumbwa negurukota revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu 32. Munhu akabatwa nechirwere ichi ari muHarare. Zvoreva kuti muguta iri mave nevanhu 14 vane coronavirus. Bulawayo ichine vanhu 10. Vanhu vashanu munyika vapora zvachose kubva kuchirwere checoronavirus, umwe chete kumatebeleland north uye vana kumashonaland east. Vanhu vana ndivo vashaya muzimbabwe. African Union ichishandisa zviri kuburitswa neAfrica Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vane chirwere checoronavirus muAfrica vave chiuru nemazana mana ane 23. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 31. Uye vapora vanodarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. MuAfrica, nyika ine vanhu vakawandisa iSouth Africa, iyo ine vanhu vanodarika zviuru zvina 4,000 vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neEgypt neTunisia. Parati yechitungwiza inozivisa vagari veguta iri kuti vambomira kushandisa kiriniki yeSeke South pari zvino, sezvo kiriniki iyi yambove kushandiswa senzvimbo yekuongorora nekurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Mutauriri wemunisipariti yechitungwiza vaLove More Mayor vanoyambira vagari vechitungwiza kuti vashandise mamwe makiriniki echitungwiza akaita seSt Mary's, Zengeza 3 neSeke North, sezvo Seke South yambomira kutora varwere vese vese kunze kweavo vari kurapwa kana kuongororwa chirwere checoronavirus. Izvi zvinotovera kunyunyuta kwesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust, iro rinoti madzimai ane pamuviri ari kudzorora kudzimba dzavo kana vaenda kunotsvaka rubatsiro paSeke South Clinic.
Nhau iri kutsanangurwa yekuti madzimai akazvitakura ari kudzorwa kukliniki yedu kuchitungwiza, handiye chokwadi. Nhau iripo ndeyekuti kliniki yakatsanangurwa inonzi Seke South takaisendeka parutivi maringe nenhau yechirwere chatinacho checovid-19 kana kuti coronavirus chatekeshera pasi rose. Saka kliniki iyoyo takaisadza senzvimbo yatichaita iyo inonzi isolation center. Saka naizvozvo takati madzimai ose anenge akazvitakura vanenge vapadyo kana kuti vasati vapadyo nekuda kusununguka vanokwanisa kuenda kune imwe kliniki yedu inonzi Seke North iri kwamakoni. Asi nekuda kwechimiro chekuti vamwana dzimwe dzenguva vanogona kutadza kubata patenge chitsanangura kana kuti vanogona kunge vasina kunge vakagashirana nemashoko iwayo, yekuti vanofanira kunge vachienda kunobatsirwa kune imwe kliniki yedu. Munhu angori kana angosvika panzvimbo iyoyo oziviswa kunzi pana tsvita zvakati ende unobatsirwa kwakati. Saka iyoyo ndo nhau inenge yakaitika, asi chimiro chiripo ndechekuti hadisi kuti vanhu havasi kubatsirwa. Dzimwe dzenguva pakauya munhu anenge asvika panguva yekuti ada kutobetserwa, ipapo ndo patinogona kuti anga achibatsirwa, nekuti pane pasina mukana wekuti agokwanisa kuenda kukliniki yedu imwe yatakatsanangura. Izvozvo zvinogona kuisa munhu panjodzi yekuti anogona kushayika iye kana kushayikirwa nemwana. Saka ipapo tinokwanisa kuvabatsira kuti vange vachisununguka zvakanaka. Asi kurudziro yedu kubva nakare, pakatanga kuitwa lockdown, takadzidzisa kuti vanhu ngavachienda kunobatsirwa kuSecond North.
Saka vagari vemunharaunda iyi, pane chimwe chavangatarisira here kubatsirwa nacho paSecond South Clinic, kana kuti yangomirira zvekuongorora vane chirwere cheCOVID-19?
PaSecond South panova ipo patakaita isolation center yeCOVID-19, hapasinazve umwe urwere hunganzi munhu ana achinge arwara anouya kuzobatsirwa. Asi tinenge tichitovakurudzira vagari kuti vaende kunobatsirwa kune mamwe maclinics edu anova iwo St Mary's, Sengeza 3 neSecond North Clinics.
Avo vange vari mutauriri weminisipariti yeChitungwiza vaLove More Mayor vari parunhare kuChitungwiza neStudio 7. Zimbabwe Access Forum inoti kurirana kwemabasa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nemabvakure ndiko kuri kukonzera kuti South Africa iomesere mabvakure seizvi. Vanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Excellence Forum vatinomambeu vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaidai zviine upenyu huri nani, ino South Africa yaibatsira kugadzirisa mamiriro ezvematongero enyika muZimbabwe, vachiti zvataurwa navambo weni zvichapinza zvizvarwa zveZimbabwe panguva yakaoma.
Chokutanga ndechekuti nhau yeZimbabwe inhau yanetsa kubvira kare nakare, especially tichiratarisa mararamiro evana veZimbabwe vari mukati menenyika yeSouth Africa. Vazhinji vakauya kuzotsvaka pekuponera nenhau yezvara iri kunyika yechizvagwa yeZimbabwe. Saka isu takataura nehurumende yemuno yemuSouth Africa tikati tibatsireiwo tigadzire dambudziko ratinaro kwedu kumusha kuZimbabwe, nekuti nhau yeZimbabwe haisiri foreign policy yeSouth Africa, yava domestic policy, nekuti zvinoitika kunyika kwedu ndo zvinoitika munowo.
Sekuona kwenyu vamambeu, munofunga kuti chii chinokonzera kuoma mwoyo kwehurumende yeSouth Africa sezvizvi?
Nhau iri kutaurwa navatitomboweni yekuti havachazobvumiri kana kuti vachalimita huwandu hwevanhu vachange vachioperata matakshop nekushanda munzvimbo dzakaita semarestaurant, inhau yatinoziva kuti tichagara tichizosangana nayo. Munoziva imi kuti apo nepapo nguva nenguva vana veZimbabwe nevazvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika vanosangana nekurohwa kana kupisirwa dzimba kana kuvhiringidziwa mukati memabasa nenyaya dzezenofobia, nekuti vanenge vachibva kure. Saka competition iripo pakati pezvivagwa zveSouth Africa nezvivagwa zveZimbabwe ndiyo inokonzera kuti mashoko akadai azogumisira ava kutaurika.
SeZimbabwe Excellence Forum munoti kuna vamboweni nekuhurumende yeSouth Africa?
Zvinose kutaura kwavaita zvinoreva kuti tichasangana nematambudziko makuru mukati menyika yeSouth Africa ekudzvanidzigwa kana kuti ekusabahwa zvakanaka. Uyezve kana tikatarisa tinoona kuti iwo mabasa ematakishopu iwaya nemabasa emarestaurant ndiwo anoitwa zvizhinji nevanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sedzedu dzekuZimbabwe. Saka vachasara vakaomegwa zvikuru kwazvo zvokuti mararamiro avo achanetsa. Saka chingatibatsira ndechekuti South Africa dene yaita basa rokugadzirisa kana kutibatsira kugadzirisa mamiriro epolitics dzekuZimbabwe. Kana politics dzekwedu dzokuZimbabwe dzikagadzirwa zvakanaka, handioni chikonzero chokuti vana veZimbabwe vangaramba vari munhu afa mukati menyika ino yeSouth Africa. Competition iripo pamukana, kukukidzana kwemukana kuti maZimbabwe anenge achipindawo necheap labor vanotora chiro zvavanenge vapiwa, zvozoita kuti maSouth Africans asazowana mukana nekushanda. Saka izvozvo zvinoramba zviripo chete kana dambudziko riri kumusha kwedu risina kugadzirwa. Saka tinoda kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti itore zano kana danu rakanaka rekugadzirisa chimiro chaitika kunyika yedu kuitira kuti tisaramba tichiungana kuno.
Avo vange vari vanoronga zvemabasa musangano reZimbabwe Exas Forum vatino Mambeu vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro muSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvave kuziya nenzara sezvo nyika iyi iri kuitiwo vanhu vagare mudzimba. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kunyika iyi vaDavid Hamadziripi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa, asi vakaudza mamwe mapepanhau kuti vakagadzirira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kudzokera kumusha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinowirira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa vazhinji zhinji vari kutambudzika, kune nhamo chaiyo yekushayiwa chikafu nekuti zvizhinji zvikuitwa nehurumende yeSouth Africa nemakambani akazvimiririra nevamwewo ndezvekutsigira kana kuyamura zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vawane chikafu chakaringana panguva yelockdown. Asi vanobva kuZimbabwe vangava vapoteri, vangava rutsvaka upoteri kana vanoshanda, vazhinji vavo vanenge vasina, vangava vasina kugadzirira, havana chikafu. Zvakarewo tiri kunzwa kuti mari dzinopuwa vanhu vanenge vambomiswa basa dzeUnemployment Insurance Fund UIF dziri kunyanya kunangiswa kuzvizvarwa zveSouth Africa zvichinzi haisi mari yevekunze kusanganisira vana vekuZimbabwe. Saka idambudziko guru kwazvo rekuti tiri kutokumbirisa kuti dai pawana vanobatsira kuti vanhu vawane chikafu chinogona kuvasvitsa pakupera kwelockdown.
Pane masangano amambonzwawo here ari kuedza kuita mudengu mudengu kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe?
Pari zvino vanhu vashoma vanenge vane pavanogona napo vari kubatsira vakazvimiririra. Hakuna masangano makuru anozivikanwa ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya. Tinoziva kuti sangano guru rinonyanya kuyamura muSouth Africa, Gift of the Givers, harina chirongwa chakanangana nezvizvarwa zveZimbabwe kana kuti nevanhu vanobva kure vari kutambudzika panguva ino. Ndokusaka tiri kuti semasangano tanga tiri kutotsvaka kuti dai taisa musoro pamwe chete tagona kukumbira kuti pawane homwe yemari inogona kubatsira vanhu nekuvapa chikafu zvinofanira nehupfu neshuga kusvika nguva yelockdown yapera.
Kunzoone vamwe vanhu ava vadzoserwe kumusha, munoona zvine zvazvinobatsira here izvozvo?
Pari zvino pfungwa yekuti vana veZimbabwe vari South Africa vadzokere kumusha haibudi zvakanaka nekuti tiri panguva yelockdown kuSouth Africa nekuZimbabwe. Kuunganidza vanhu vachona nekuvafambisa zvinonetsa. Zvakarewo vazhinji vanga vachishanda vanenge vava kusiyira panzira vasingazive kuti vachaonawo here cheuviri kana kuti kwete. Zvanga zvakanaka panguva ino zvaigona kuitika chimbi chimbi kuona kuti vanhu vari mudzimba ava zvizvarwa zveZimbabwe vawana chikafu chakaringana, vagona kurarama kusvika panopera lockdown, vochizogona kuronga kuti vodii neupenyu kuenda mberi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vange vari parunare muLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki vebato rinopikisa reMDC mudunhu reHarare vanoti nhengo dzavo dzakanyoreravo kuti dziwane rubatsiro kubva kuhomwe yemari inoita mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora emunyika yakaumbwa negurukota rezvevechidiki mitambo netsika muzvare Kest Coventry kuti ibatsire mabhizimisi anotungamirwa nevechidiki angadai akakanganiswa nedambudziko recoronavirus. Munyori muboka revechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vanoti nekuda kwekuti bato reMDC rine nhengo dzevechidiki dzakawanda zvikuru munyika yose vakaona zvakakodzera kuti vadzidzise vechidiki vebato ravo kuti vanyorerevo mari iyoyo sezvo iyi iri mari yehurumende inofanirwa kunge ichibatsira vechidiki vese munyika. Ngati nzwei urukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 nava ngatsore pamsoro penyaya iyi.
Ya ichokwadi munoziye kuti basore MDC Alliance ndiro bato rinemaita akawana nyika yose basing ine support yakawana vachamisa ne support yakawana nemaita akavhota muHarare nenyika yose yakatenderera. So zvakudze kuti isu seita assembly tibatsire kuti tieducate vanhu tivazivise kuti hurumende yauya nechirongwa ichi chekuita disbursed 17 million youth relief fund yakanangana ne avo vechidiki vane mabhizinesi emaoko zvakare nevechidiki vose vane makore ari between 8 ne 35. So taudza message iyo kune vechidiki tingainge zvakare vanhu vakasiyana siyana in various communities muHarare kuti vanhu ivavo vazive kuti chirongwa ichi chirongwa chavo hachisi chirongwa chezanu uno chirongwa chehurumende chirongwa chemunhu wose ane chitupa chakanzi Zimbabwe. So taudza kuti vanhu vese izvozvo vari mubishi-bishi kuti vaapply mari iyoyo. Kana zvisina kubuda, tichaona the next stage yechadhora ichairi political so that we are able to force kuti zvinhu zveZimbabwe zvipereke maZimbabwens. Taronga musangano zvakare kuti tisangane nevamwe vanhu vekuZimbabwe Youth Council vanenge vaivo vari in charge in spearheading this process kuti vaonese tione kuti gwara ravo ravarushandisa panyaya yekupa mari iyoyo. So that the monitor no kuona kutizo. Mario yashana ne mazo here kutumaite Zimbabwe. Wezo wano kodze wanitambura wabatirikani.
Zvirongwa zvipi vangadzore. Zvinozo shandiswa mari ne vechidiki kana vachinge vazoipiwa.
Zvirongwa izvi zvinosanganisira zvirongwa zvine chekuita neumwana business rari kuita remaoko. Munoziva kuti unemployment rate yemuZimbabwe yakurusa chose. So vazhinji vanorarama kuita mabasa remaoko. Either makapenda, mawereda, or vanotengesa. So vanhu vese ivavo vanofanira kuti vabatsirikane. So we are yet to kunzwa kuti imari pamunhu. But vamwe vari kuti maybe 5,000 RTGS, which is in today's black market rate, is around 100 US. In our view, imari isingakwani kuti munhu atangise bhizinesi rake or aite boost bhizinesi rake nemamiriro akaita zviri munyika. But still, imari iyo toti munhu angabatsirikanawo nayo anogona kuona pekutangira. Asi kuti booster business handiwo nechidini ichibatsira unless wakazowedzera mari yacho kuti ingakawedzera. So munhu wese anicha kuita ari informal trading or even asi informal trading ane business raari kuita rinobatsira kuti ararame vanhu zvakare vanofanira kuti vadini vabatsirikane vaite benefit.
Avo vange vari munyori muboka revechidiki mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Jadi news hurumende yeChina yazivisa kuti ichatuma vana chiremba kuZimbabwe kunobatsira kurapa chirwere checoronavirus munyika. Mujadi news maikare vana chiremba vanoyambira hurumende kuti kusaongorora vanhu vazhinji chirwere checoronavirus kuchakonzera dambudziko guru munyika. Mukroniko, bazi rinoona nezvamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency ramangarira munisipariti yeBidebridge pamusoro penyaya yekusabvisa kana kufambisa tsvina yemuzvimbuzi vachiti zvave nemakore mazhinji zvisina kugadziriswa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ana mukoma Jonga ana mukoma Tanonoka Wande pa Studio 7 sarangudetwa Clemens Muwa tiri kuno Cape Town nechikumbiro kuna Mr President chekuti vadzorewo moyo wavo dai zvaigona. Mukomana akasungwa anyepa kuti president vaextenda lockdown 2 weeks. Ndinoona South Africa yakaextenda lockdown 2 weeks mushumo ngeya pa 21 days. tinova zvakango apply au Zimbabwe yakaipa 21 days ka Mr. Mnangwa after vapa warning vakazongo extenda lockdown 2 weeks saka zvanga zvakadii Mr. President kuti mungodzora yenyu moyo wenyu mari anokukomborerai nokuti kuvanhu vanozotadza nemaone mushomo unge mapa warning aiwavo vanodeserva kutongwa zvakafanira chimwe chikumbiro chandinacho kuna president nevamwe vese vari muhurumende ndechekuti zvaka zvakadii mugare pasi mumbonyatsotarisa situation yeZimbabwe musingatarisewo kuti South Africa kana kuti dzimwe nyika muchitarisa Zimbabwe sezvairi kuti vanhu vangagona kupona sei kana vasina kuenda kumabasa uyezve kumabasa kwacho kunozova nemahigh risk fanika winter yatikupinda iyi chirwere checorona ichi chakafana neflu kuwinter umo vanhu vazhinji vanopera kufa nechirwere ichi chinenge chaakuti vanhu vachifemerana maventilators mishonga magloves mamaski asi chikumbiro changu changa chichekuti Mr. President kunyange dai zvainzi Zimbabwe inoita lockdown ye 6 months kana gore vanhu ngavadzidziswe Mr. President corona inobata sei vanhu vangadzivirira sei ndivo ndo chikumbiro changu
Studio 7 vakadii kwashamarari westudio 7 nevozivateereri vayo studio 7 ndinovimba vana vezimbabwe muri kuzoona chimiro chirimo muzimbabwe nechimiro chatoona purezidendi wenyu kune vaya vaiti pamberi nezanup f pamberi nezanup f chitarisai muone chimiro chirimo manje muzimbabwe kuti hakuna nzara yemdc hakuna nzara yezanup f ndinovimba iko zvino zvimamuka I think next election hapana achazoti pamberi nezanup f Now, tiri kusafa, tiri mudondo, zvinhu zviri kunetsa, hapana chinhu chakanaka, but ari kuuya kuti achiputsa pamusoro peizvozvo acho panopemerwa pake ipapo pauri kutarisa kuti ndo indastiri yangu asi ari kutuma vanhu kutenda unopasa. Ari kuti vanhu vanorarama nei, kune indastiri here yavhura yari kuti hanzi kana ndapaza ipapo vanhu vachanozonosenza imomo, hapana. Ndokuti ana basa nezimbabwe ana basa nevanhu zimbabwe iko zvine zvaina president hatina president muzimbabwe ndo chokwadi chiri pachena munangagwa please titirewo serious kune vanhu vezimbabwe tarisaone chimiro mamiriro akaita chimiro vana vezimbabwe vatambura vasapa
ndiri kurwadziwa nekuti kunyika kwedu ike zvino vari kupusa kutsira vanhu pavanotengesera misika pavanowana that small sen ndopavari kuvaputsira kureva kuti vachidzoka kubva kulockdown vanonga vachitangira pai hapana kungotangira pazero right now ke zvinezvi vakuchitungwisa pajambani ndopavari kunzi kanzuro yasvika iri kuti vanhu torai putsai matebhoe but it's 100% wrong because ndo mararamiro atiri kuita tiri kuzimbabwe thank you
vakadiniko mhuri yezimbabwe nemi vana mukoma jonga tinokutendai nechirongwa chamunotipa zvinotidakadza chaizvo izvi ini zita rangu ndinonzi john ndiri muno mukati menzvimbo yecape town ndaandichikumbirawo kubvunza kuzimbabwe uko kuti hakuna here utungamiriri hwedu unova hwatakavhotera unokwanisawo kuti utibatsirewo pari zvino matiri muno tiri munzvimbo yecape town makarisa kumira madzangu makarisa kumira hakuna kana nzira dzimwe dzokuti tigoona kurarama nadzo muno tiri kutokumbira kwamuri ikoko kutivo ei utiitirewo manzwi edu ava kumukuru wenyika yedu inova iye watakavhotera iye saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti mutisitsirewo zvichemo zvedizvo cheva kwatinoita muno mukati mesouth africa muno taakutiuraya taakufa nenzara pachinhambo chokuti tive nechirwere but taakufa nenzara izvo takawanda chaizvo akakutokumbira kwamuri ini kuti dai matisitsira mashoko
independence day zankif mazimba ngatidetsera nei kupemberera zuro rakawana zanup freedom yokundotenga zvombo kuchina kuzotestera kumacitizens ezimbabwe ayo anenge achidemonstrata mustreet kudai isiri covid-19 kutaura kuno masabhuku aakamanikidza vanhu kukontributa mari dzemhemberero izanup f yakati ngomo idisident nokuti aisatsiikira zanup f masoja akandouraya vaimutsigira vachiti ngatiite gukura hundi ngatikukure wose anotsigira ngomo izanup f yakarova shangirai nemasapota ake in 2002 vazhinji vakafa izanup f ine hurumende inorekruta masiyaiwo kuita basa rekutsvaka wose anotsigira mdc vachibheja kuti mdc haitongi iye ichitungamirirwa nezvizvarwa zvezimbabwe izvo zvodudzira kuti zuva ranhasi izuva rokupemberera kuchitonga kuzere kwezanup f kwete Zimbabwe kuchitonga kuzere kuti vadye uchino mukaka zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvichiyaura nenzara saka yepi independence zanupiyo kudodzera kuvana veZimbabwe kuti ziva anokupa nzara uchirasika pfungwa ndiko kuti zanupiyo. Thank you. Zita rangu ndinonzi Elisha Bodias.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 tisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, buri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chechidiki che The Connection nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pechirwere checoronavirus chavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni pasi rose vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupa ichirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chava kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nasi manheru na 8 PM.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mabatirwo ari kuitwa chirwere checoronavirus nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwave kukonzera kuti vamwe vebato ravo reRepublican Party vatange kutya kuti zvichakonzera kukundwa kwavo musarudzo muna mbudzi gore rino. Izvi zvinotevera vanhu vanopfuura mamiriyoni 26 varasikirwa nemabasa avo kusvika pari zvino uye vachikumbira rubatsiro kubva kuhurumende. Mumwedzi mitatu yapfuura vebato rinopikisa reDemocratic Party vakapiwa mari yakawanda neveruzhinji rwevanhu kupfuura yakapiwa kubato ravaTrump reRepublican Party. Kunyange hazvo vaTrump vane mari yakawanda kupfuura vavanotarisirwa kukwidzana naye vaJoe Biden veDemocratic Party. Asi vakuru mubato reRepublican Party vaipi kutanga kutya kuti vanhu havasi kufara nemabatirwo nezviri kutaurwa navaTrump pamusoro pedambudziko recoronavirus. Kurasikirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Tinokumbira Nyadenga vatinzwirewo tsitsi kambo kanobva kumushakabu Oliver Mutukudzi Ruvhu ndimadzongonyedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Municipality yeChitungwiza inozivisa vagari vayo kuti vambomira kushandisa Seke South Clinic pari zvino sezvo yave kumboshandiswa senzvimbo yekuongorora kana kurapa vanhu vane chirwere checoronavirus. Zimbabwe Exodus Forum inoti kurambidzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa kuti vaite matakishopu nemaspaza munyika iyi kuchakonzera kunetseka kwakanyanya kwezvizvarwa zveZimbabwe. Vechidiki veMDC mudunhu reHarare vanoti vakanyorerawo kuti vawane rubatsiro kubva kuhomwe yemari yakaumbwa negurukota rezvechidiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC chiti moswera zvakanaka.